tambutukana twatsamwisana twatambosvika pakurambana asi hatitani kuregerana hautani kutsamwa inini wandorangu asi chinozongotitsora tese irudo nekuti uri muhana tinodanana ngatisazosiyana nekuti tinodanana mudiwa cheuka shure ona kwatabva kure uri muhana tinodanana
saka ngatirambe tichidanana danana 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 nao aiwa ngatirambe tichidanana danana 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 nao hakuna mhosva sina mapiwa anakumana toda usive kuti sousatimborambana marichakutadzira sori mdiwa uri pamoyo pangu wazviwa mudiwa tingatadza seiko kupinda musvitsa tsvene mudiwa ona ndava saiko kuti tirambane hazvigone aiwa kudara ndaisadaiso ndakazosanganiswa newe unekanyatsofila special ndakukupfekesa mete pachikunwe
tinodanana ngatisazosiyana nekuti tinodanana mudiwa cheuka shure ona kwatabva kure uri muhana tinodanana akanga tambe tichidanana danana 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 danana
ngatambe tichidanana danana danana tinodanana kudanana kudzamara tachembera zvinotaura vana timboteerera
Just make time for me Want it by company Girl, you're always in my head And I'll see what I need to say
Yeah, I'm a fan there and it's a dinner Unas on the chaka, woka, unananyara
Ikuti uri muhana Tino danana Gatisa sasiana Nekuti tinodanana Mudiwa cheuka shure Ona kwatabva kure Uri muhana Tinodanana Akanga tambe tichidanana danana 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 danana
Tambe tichidanana danana danana Tinodanana